Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 9th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the forthcoming ZANU-PF Annual People's Conference.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the forthcoming ZANU-PF Annual People's Conference as some regions endorsed President Emmerson Mnangagwa as the sole party candidate for the 2023 presidential election.
Thousands of people are expected to attend this year's event at Goromonza High School in Mashonaland East Province. The theme of the conference is Modernize, Mechanize, and Grow the Economy Towards Vision 2030.
The conference is being convened at a time four regions have already endorsed President Mnangagwa as the sole party candidate for the 2023 presidential poll.
According to the ruling party, the endorsements are being done in line with the party's constitution. Against this background, ZANU-PF says it is important to establish one center of power in order to diligently implement all resolutions that will be made at the annual People's Conference.
Join the show right now so that we can discuss this issue. Remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Indebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
And before coming to this show, Chonga, we actually talked to Mr. Opetim Pofu, who is the Secretary for Administration for the ruling party. Let's hear what he said about the annual conference.
The theme is already there. It's actually to do with development and also addressing the economic issues of the country, which are top on the agenda. And we'll be having some key presenters from government as well as from the party on issues that actually are affecting the people. That is to do with the economy and the state of the party, and also what we have to deal with the resources that we have as a country and how we want to beneficiate them. ZANU-PF belilombono lokuthetha I forward looking sihlala si ready la candidates ethu isikhathi singakafiki abantu sithembe ukuthi base basitshengisele umcabango wabo lombono wabo ungakafiki isikhathi so umbono wabo yiwona lokuthi ube ngubaba umnangazi kuqalise kathesi. Sisafuna ukusinika ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abele ngendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani.
That is Mr. Opetim Pofu, the Secretary for Administration in the ruling ZANU-PF party. Ye kunjalo ke zulukandaba lingalithola njani lapha likhona ke endaweni zonke zomhlaba lapha ke Jonga siyachova sibili namhlanje sikhuluma nge annual people's conference.
Don't forget to count. It's the 18th.
Yes,
18.
Yeah, kunjalo. Yeah. Yeah. Yeah.
Was Pili Tatu.
Yeah.
18.
Yes. Yeah, we actually have a joke. Sivile kuti. Umhlangano lo, umhlangano omkhulu kakhulu. Uyabukhona ngale ke eGoromonzi, esikolo ke eMashonaland East. Siyabona ukuthi ke ngokukhuluma kwabo bafuna ukuthi bakhulume ngezomnotho. Kodwa ke kunjalo bafuna ukuthi nje kukhunjuzwane ukuthi ozamela ibandla leli ngo-2023 ngubani. So ke singathi ke sokulama provinces amane, iMatoran North, iMatoran South, iBulawayo kanye neMidlands. Sezitheke uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozamela ibandla leli kukhetho oluzakwenziwa ngo-2023. Kodwa abantu bakhonana bathi hayi phela ngaba khuluma ngokunye, hayi ukuthi bakhulume ngakhona ukuthi uzabamela. So bona bafuna ukuthi abantu bafuna ukuthi kulungiswe umnotho. Badla phela ingqoqo zomlomo bakhuluma abantu abaningi. So ke sifisa ukuthi sizwe ngani ukuthi lithini ngodaba lolu. Ningakhohlwa ukuthi ke siya live streamer uhlelo lolu ku VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Indebele. Nxa ufuna ukuthi sixhume usitshele kade sicingo ku 001 202 619 2077. Iye kunjalo futhi
ndizo zvo hama wadi vateriri nevatariri. Nyaya yatiri kukurukura nezvayo ndeye musangano wechigumi nesere kana kuti 18th annual people's conference musangano wezano PF uri kuitirwa kugoromonzi gore rino mudunhu randinobvawo inira ndakaberekerwa remashonaland east. Ndokuri kuitirwa musangano uchange uchitanga mangwana kusvika musi wa 15 uchiitirwa pagoromonzi high school. Tinonzwa vakuru kana kuti vatungamiri vemusangano vachitauraiwo kuti zvinangwa zvegore rino kana kudingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekusimudza upfumi hwenyika. Hanzi itai zvinoita kuti zvibude yaikona kungorovera mbeu pasi musingazoteera kuti muone zvamera here zvasakurirwa here. Ndozviri kukurudzirwa nedingindira regore rino remusangano uyu. Asi vazhinji vari kuchema nenyaya yekuti hongu musangano uri kuitwa nguva iyo zvinhu zviri kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Hanzi The Economist on a free fall nevamwe vari kutaurawo vanoongorora nyaya idzodzo. Ndo zvimwe zviri kutaurwawo nemusangano iyo kuti vachange vachikurukura zvikuru nenyaya dzezveupfumi wenyika. Nekuti tinonzwa vachitaura ivo kuti hanzi zvemigodhi ndozvinenge zvichinyanyonge tariswe ino kuti ndokune kwangowanikwa bandiko rinenge rangotsigira nyika zvikuru kumigodhi ikoko. Nyaya dzekurima chikara riri kusekawo nyika zvakare mvura haisi kunaya. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinofanira kunge zvichikurukurwa nezvazvo panyaya yemechanization yavari kutaura kuti mechanizing paya paya kuti shandisaiwo mishina kana kuri kwokubora mabhoro moisa mvura dzekudiridzira zvirimwa zvemudiridzira. Ndo zvimwe zviri kutaurwa izvo kuti patsvagwe nzira dzinoita kuti nyika isimuke, kwete kungoti no gore rino hakuna kunaya hatisi kukohwa. Handizvo zviri kutaurwa izvozvo. Tanzwa kuti nemumwe wevadare vedu tina vaFarai Maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vari kwamutare waMaguhu. Tinogamuchirai muchirongwa chedu.
Ndinotenda mazvita Maneru.
There you are, tinotenda. Maybe I can start by throwing my question in English for the benefit of my colleague Gibbs. He is sure nice. No, no. Yes.
Okay.
You can go ahead.
Yes, Mr. Magu, yeah. We are looking at the ZANU-PF 18th Annual People's Conference to be held in Goromonzi, Mashonaland East, starting tomorrow until the 15th. What can you say about this conference?
I think it's a sad conference looking at the political situation and the economic situation unfolding in Zimbabwe. And knowing that the delegates who are gathering in Goromonzi are motivated by self-interest and they don't care whatsoever about the ordinary Zimbabwean. So it's a space that they've created for self-preservation. This conference has been held annually for decades. But Zimbabwe continue to sink deeper and deeper into the black hole. So whatever they are going to do there, it's not going to affect the ordinary Zimbabwean. It's about them sharing the spoils and protecting each other, aligning themselves with the center of power so that they get the privilege to continue pillaging the nation whilst the people are dying in hospitals. Because the hospitals are dysfunctional. Millions of Zimbabweans are waiting to get a passport to leave the country and go to another country. So that's why I say it's a very sad conference because it's a gathering of people without a conscience.
Mm. Thank you so much, Mr. Maguhu. I think we are now joined by our other guest, Mr. Joseph Chuma, who is the ZANU-PF Central Committee member. Welcome to our show, Mr. Chuma.
Good evening. How are you?
I'm good. Gibbs, you can start.
Yes, Mr. Chuma. So tell us a bit about the annual People's Conference. What's going on from today up to Sunday?
Well, the annual People's Conference is a yearly event that we always undertake as a party, as an appeal, where we go there to meet and deliberate on issues that affect everybody, the ordinary citizens of Zimbabwe, economically, politically, and any other way. And we have always come up with resolutions that are meant to spearhead and run this country in a positive trajectory. But while we have been doing that, we have always had an unfortunate situation, which I'm hoping that probably this year, when we speak about it, probably in the thematic committees that are going to be set up, we are going to see some implementation probably happening in the coming year, whereby we have discovered that all our resolutions, all our policy directions that we churn out in these conferences and even Congress, never or are hardly implemented at government level. Because you must remember, as a party, we can sit down, we can be called the ruling party or the governing party, but there are people that are assigned or that are supposed to implement things that we churn out from our respective congresses or conferences. So those people are the civil servants that then work directly in government. And the unfortunate thing that has always been happening is that we're not exchanging the party and the civil service. The party is trying to pull to a certain direction with a certain vision, but the civil service is doing totally the opposite of what the party is trying to direct. And now then there becomes a conflict of interest and things.
But briefly, Mr. Chuma, what's the reason for that? Why are the civil servants not doing whatever you want?
The major reason, basically, is the political choices that people have. If you have taken interest in our political field, you discover that most of the urbanites who are the civil service people are the voters in town, and they basically vote for NDC in Zimbabwe. And then now, when we bring our policy to the implementing government, they know that implementing those policies then will render their party useless, and it will throw them into some oblivion sort of a status. Because you must remember, Zimbabwean people are not really politically minded. If things were moving well, it would be just, I'll give you an example. From 1980 to about 1999 or so, we never even knew who the reserve the governor was, because everything was smooth and moving well. We started knowing the governor of the reserve bank when it has gone outside, because now there's some problems.
Mr. Chuma.
So the Zimbabweans really do not care who is the highest officer doing what, as long as things are being delivered and things are moving well. So the NDC right now does not want things to normalize, because once the things normalize, I can tell you now that they'll be just going into political history, because nobody will care anymore about all these things, and people will start going about their normal business.
Yes, just leave it.
So yes. That creates a problem for them. So now, for them to remain relevant, they must always be causing chaos and making sure that things don't move the way they are supposed to move. And that's why we are not getting the way we are supposed to get.
Let's leave it at that, Mr. Chuma, and then we'll come back to it. There are so many issues.
Yes.
Maybe.
Maybe we can bring in Mr. Magu. Vamagu manzwa vachuma vachitsanangura mamirira akaita urongwa hwemusangano wavo, asi vazotaurawo nyaya yekuti kunyangwe bato ravo riri kuedza kuenda mberi kune vari kudonzera kumashure zvikuru vashandi vemuhurumende umu nevagari vemaguta. Ipindurai tinzwe.
Zvinorwadza mashoko ari kutaurwa nevachuma yekuti vari kupomera macivil servants kuti vari kuita zvematongerwo enyika. Vanhu vari kutambira mari iri less than 30 US dollars per month, vekuti havachakwanisa kuenda kubasa kunyange vachida. Havasi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo nekuda kwekuti hurumende haisi kuvapa mugoho wekuti vanokwanisa kuti vararame upenyu huri normal. Saka mashoko avachuma anokupai samari yekuti zvavari kunotaura kugoromonzi ikoko hazvisi kuzosunungura nyika, nekuti already vari mudefense mode yekuti isusu hatina mhosva. They are pointing fingers at the MDC. They are pointing fingers at the civil servants. They are pointing fingers at everyone else. But huori waparadza nyika ino havasada kutaura nezvavo, nekuti hunobata ivo kutsvaga ng'anga neinobata mai. Chinhu chaparadza Zimbabwe icorruption, iprivilege yekuti ndisu takasunungura nyika ino, saka tine kodzero yekuibhinya, yekuiparadza nekuti ndisu takaenda kuhondo. Saka ndati inini musangano uri kuitwa kugoromonzi musangano unosuvisa zvikuru, nekuti musangano wevanhu vasina conscience, vanhu vasina moyo. Havanei nekuparara kuri kuita vanhu, nekuti zvipatara zvisiri kushanda, nekuti vana chiremba havasi kupiwa mari, vari kunzi vari kuita zvematongerwo enyika, manesi vari kuita zvematongerwo enyika. Saka ndosaka tiri kutaura kuti kuenda kunodya, endai vaanisezviva zita ravo, endai munopembera masimba aminawo munoapemberera zvenyu, muchidya mafigongo mukana wenyu, itai zvamunoda. Asi chokwadi ndechekuti unhu hwenyu hunorwadza kana munhu achitarisa kutambura kwaita vana veZimbabwe, nekunyepa nhema dzamunotaura muchipomera zvinhu zvisiri izvo. Imurinyatsa kuziva kuti mbavha dziri kuba madiamonds kwaana Marange, iko zvinoizvi kwakauya makambani akawanda, atizive kuti makatora kupi. Imi ndimunoziva vari kumora upfuri upfumi hwenyika. Asi treasury haina mari, vanhu venda ndo kumabhengi havana chavanoona. Asi
titambire tine muteerera apinda muchirongwa aramba henyu muri parunhare waMaguru. Gibbs, I think we have
silo mama ke Oscar Tele Nyati ecingweni lapha. Manyati, kunjani?
Nyatira tivele njani?
Siyaphila kakhulu, kunjani Botswana?
Hayi, Botswana izulu liyana.
Ye, ghalina sibili sidla amakhomani phela.
Kakhulu manje sesikhona ngani kuba lo monakalo ngale Pretoria South Africa.
Oh ye, ukhanya ngazane sibili kulamanzi anzima. Ye, so nxa sikhuluma ke ngodaba lolu lwe annual people's conference yabadlalezana PF, phosela koko lapho mamdluli.
Hey, na vele into eziphathelane lezana PF ibe I need understand ukuthi babe bevele beyenza umbuthano wokukhuluma ngani. Ngoba nje phela ilizwe liphelile labana abantu akulalutho abalukwanisa yedio. Athisi abantu bayafa ezibhedlela, akula lodokotela, akulalutho olukhona, abantu bayafa ngendlala. Yabo. So elami nje engingaliphosta khonapho nge-annual peoples conference yabo leyo ukuthi andake ngahlangani bakhulume nje ngokuthi bayekele, bake ba-stepe down nje okweminyakanyana noma engu-5 bazavuselela futhi phambili.
Sizwile njalo lokuthi sebekhethe umongameli emasomnanga goko ukuthi nguye ozabamela phela kukhethe kula 2023. Unobona njani khona?
Anti phela vele bona bafuna into ebashuthisayo bona notheshuthisa abantu. Ikubona beloke bemkhethe ukuthi abamele ngoba bakwazi vele ukuthi ngaye bazagwanisa ukuropa njengalokhu kwakusenziwa umgabo. Umgabo wayehambe ekhethwa kuphela yonke indawo ukuthi abe phambili, ukwenzela ukuthi bemsebenzise ukuthi abe phambi kwabo, ukwenzela ukuthi bakwanise ukuzidlela bona ngoba ngamasela phela abantu bezampiwa. So lapho kungatshontshwa khona kabazwisisi, bazwisisa lapho bona basuthiseka ngakhona. Angazi ukuthi la bantu phezu kweminyaka emingaka abasuthiseki ngenxa yayo, abantu belamba kangaka, abantu bethwele nzima eZimbabwe.
Hayi, siyakuzophosela ukugcina mamdlozi.
Mna ndlela kumele ukugcina ikucela ukuthi kanti indaba bengake bestephe down kodwa nje kweminyaka engu-5 nje kuphela labo besibone kwenye iparty eyi-opposition ukuthi kuzahamba njani. Sike sazwisa inhlalakahle ngithambirayo, kathi esima yisizamthatha ngaphomunye ozasicelela idola phela le-America ukuthi abantu sikwanise ukuthi lathi sisiyekhashile sijabule ngoba yikho injabulo ekhaya.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mamdlozi ongathina nokusasa ma.
Ngiyabonga mstati.
So that is Ms. Katele Nyati. She's in Botswana. She's saying that, you know, they are holding this meeting when people are suffering. People don't have any bread on the table. And most people in rural areas and urban areas, you know, don't even access food. So she's saying that even doctors are on strike. And there's so much chaos. She says, instead they should have convened a meeting and discussed their departure, you know. Instead of strategizing for the near future, they should actually... Step down for 5 years.
Let's hear from
5 years only. Eh?
Let's hear from Honorable Chuma.
That's right.
Honorable Chuma, there is also that opinion from one of our callers who added to what Ms. Nyat just said, that was it not possible for ZANU-PF to suspend its annual meeting or conference in solidarity with the suffering masses of Zimbabwe? You can go ahead and respond.
Well, there's a problem in our country right now. We all know that there's a lot of suffering happening. Hospitals are not functioning properly. The food situation is in dire straits. We've got serious drought problems, water, and so forth. And therefore now, for ZANU-PF to then suspend this endeavor and sit back would actually be more detrimental. This is the time when we need to come together and put our heads together. And this is the time when we need positivity from everybody who is Zimbabwean and patriotic, who is supposed to be saying, no, let me put my 2 cents on the table to contribute towards the alleviation of this problem that we have. While we are going to this conference, we are saying that we should always be open to positive criticism, to contribution from every angle, be it from the NDC itself, be it from the religious center, be it from the business center, wherever, whoever has anything to contribute positively to help alleviate the situation that we are facing, will be very much welcome now. So this is the time when ZANU-PF really needs to go and sit down and say, let's introspect. Even if it is our problem, if there is a problem within us, let's be able to consciously selflessly say to ourselves, what are we doing? If one of our brothers or sisters is doing something wrong, this is the time to say, let us point them out and make them realize that whatever they are doing is costing the name of the whole organization is ZANU-PF. Because most of the things when they happen, when people become corrupt, when people begin to steal and do all sorts of evil things and hide behind the name of ZANU-PF, ZANU-PF itself as a party does not benefit anything. But instead, those loot go to those individuals' pockets and their families. So it becomes unfair. Therefore, for ZANU-PF, for a member like me, who is a ZANU-PF member, very staunch, dedicated, who has never benefited from any corrupt activity, but then still I'm painted by that same brush of somebody who is now building a 50-bedroom mansion somewhere in Borodo. It's very unfair when I stay in a simple location among the people, and I see the suffering every day. When there's no water, I'm part of them, I'm there. I'm seeing that there's no water for sure.
Thank you so much.
This is the time when ZANU-PF has to come together, and we say, let's call a spade, and when there's something wrong within ourselves, let us correct it. So definitely, this endeavor is crucial. It is needed.
Thank you, Mr. Chuma. We'll come back to you, Mr. Chuma. Let's bring in a caller. We'll come back to you and also give Mr. Magoo the opportunity to respond to that. Tinamuteereri, tinamukoma Simbarashe Mbofana, Baruku South Africa. Magadi mkoma Simbarashe.
Aiwa, tinofara mkoma mwese, mwesewe koko.
Aiwa, tiruwa penyi muridunu, ripi ku South Africa.
Ndiri kuno kumafikeng kuno kundoka ndiri kumafikeng South Africa.
Mafikeng ino yanyozikanwa nezvechii Mafikeng?
Mafikeng inongozikanwa nezvekungo zvemaindastiri chete hakurimwe chinhu kunoku kudhuze nekubotwana kakugwenga
uku. Kumaindastiri ndokunongobva zvizhinji ikoko. Aiwa, tinotenda zvikuru. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Aiwa, ndatenda zvangu, ndoda kuti ndiko pfungwa dzangu pamusoro pemusangano uyo uri kuzoitwa kuGoromonzi uyo. Musangano uyo kuitawo vanoita, asi chaunoburitsa chaizvo chaizvo according neekonomi yeZimbabwe hapana chinobuda. Tikada kuti titarisei, pane misangano yakawanda yakatokosha kudarika iyo yakaitwa. Imwe yacho yainzi afamba aenda kwakati Munangagwa ari kuzouya nezvakati heyo, asi hapana kana chabuda. Uyuyu hauna kana chimwe chete chaunoburisa. Ende zvavanotaura zvokuti kwai kuZimbabwe uku kunofanira kuita kana dai hurumende yanga iri hurumende chai chai, vangadai vachitochera zvibhorani zvokutoisa maprojects, vototi kana sokuti kumamiche kuti community yakati kandi village yakati chibhorani chenyu chichoita cheprojekt, voita kana zvemahotera. listi zingato asina vagari veZimbabwe kuti vangawane kurarama pane misangano yavanenge vachiita vachiita sekuti inogona kubatsira vanhu kuti vanhu vakwanise kuzviita vega Zimbabwe nyango uine njere dzekuita chinhu pati muZimbabwe hauna stati yekuti uitire chinhu chacho muZimbabwe ndo maonero andiri kuita kuZimbabwe zvakaomera vanhu vese veZimbabwe dai iri padhauni chaichai pacompletely Zimbabwe.
Asika mukoma Simba mabhohoro azere mumatunhu akawanda muzano PF hurumende yavo iri kuchera mabhohoro amuri kutaura iwayo maprojects tiri kuona vamwe vakatopinda mumaprojects akasiyana siyana ekurima chaiwo.
Maprojects acho aakutaura ekurima iwayo kuti mabhohoro azere asika ngatitarise kuti azere kunzvimbo dzipi uyezve kuri kurimwa chii nokuti zvinogona kungonzi mabhohoro azere kuri kurimwa asi chiri kurimwa chacho chiri kubuda hapana plus maketi yekuti kana vanhu vacho vachinge varima havana kwekutengesera zvinhu zvacho ndo imwe nyaya futi hombe iri kunyaya kubata vanhu kuti nyange vakaita maproducts avo kwekunotengesera kwacho hapana zvinhu zvacho zvinongorohwa neinflation zvinosara zvinosvika pakuibva zvakatopera kare mumunda. Mari yacho iyoyi haichakwanisi kutodzoka kumukuti ukwanisi kutenga futi mamwe masidzi ekudzoka futi again mumunda hazvichatikwanisiki nokuti inenge yatorohwa neinflation mudakare.
Thank you so much.
Nati ngaite ngestabilizer inflation neeconomy yenyika kuitira kuti munhu ukatanga kuinvesta chinhu chako unoziva kuti after 3 months kana iri mbeu yangu paicha mature ndichakwanisa kuwana profit yezvakati because unotanga waita macalculate usati watanga kupinda pabindu. Saka iko zvino chakuitika ndechekuti ndikacalculata nhasi for example ndikatanga inini kuda kupinda mumunda kana kuti ndikastata ne 1000 RTGS kundichiziva kuti outcome yangu inofanira kundisvitsa kana kuti pa15000 at the end 15000 iye haikwanisi kutondidzosa mumunda.
Thank you so much. Maita mukoma Simba regai titore mumwe muteereri. Thank you so much. Yes, that's Simba Rashe Mbofana calling from Mafeking, South Africa. He's saying let them do their conference, but nothing will come out of that. Yes.
Yes, lo baba uAdolf Shaba econgwane. Baba Shaba, kunjani?
Ngiyaphila baba ningani?
Siyaphila. Ubona njani umhlangano weannual People's Conference webandla zeZimbabwe?
Into ezingasizi ngalutho njengamanje angikoni into abayenzayo njengamanje bakhuluma ngokuthi ama-services wonke athethe yakakhula ngapho emathebeleleni akhethe umnangagwa into ayejwayelekile le ngoba ngisakhumbula ngesikhathi sikamgabe bakathi kufika isikhathi sokuthi ngaze wakuyilanda i-conference kuthiwa wonke ama-service aseyugrace migaba abemu-vice president so into yayizana angazi bebayakhetha bebathatha abantu ababili abathathu bethi hhayi bebabamele abantu yiko vele ukulala ilizwe ngoba kula democracy.
Singathi wena ngobufisa ukuthi ngaba khuluma ngani
ngesimo sezwe nje ukuthi balilungisise libe izwe elingcono hayi lokho ikhona manje
akubatshele sibili siyakuninga 1 minute batshele khonapho ngokufisayo wena.
Mina ngesifiso sami njengomntwana weZimbabwe ngithi bonke abasetizwe njengamanje abahlale phansi bezame ukubona ukuthi bathathizwe lesikwelinye isiteji ngoba lokho kuyikhona akuhambisani ndapho izwe lethu liyizitekisa ngenxa yabantu abaphethe angazi lokuthi balayivision yokuthi bafuna ukwenzani basukaphi bayaphi ngoba useyengenile kwi-government asiyiboni into ukuthi bayenzani la kwi-government. Kuyisale ukuthi bezilimite izinto abazenzayo kwi-government lakho kuhamba ngoba kuthiwa kuyahamba kuthiwa Zimbabwe is open for business asiyiboni le nto abayihambelayo ngoba i-CP umuntu oseke lo yedwa oseke wayi-president.
Hayi siyakuzwa Shaba. Isikuzwile kakhulu mfowethu ungatinela kusasa eh.
Yabo.
Okay, bye-bye. So that is Mr. Adolf Shaba. He said a lot of things here. One of them is, you know, he says ZANU-PF people are always going around saying Zimbabwe is open for business. But he has not seen even a single business person from outside Zimbabwe investing in the country. So he says, there's something wrong there. And then he also raised the issue of endorsements. He says, you know, there are some rich in state who have endorsed Mnangagwa as the presidential candidate for the party in 2023. He says this doesn't make sense. He says Mr. Mugabe used to do this something. Now is Mnangagwa doing the same thing. But so he says they are detectors.
It's not Mr. Mnangagwa who is doing it.
Yeah.
It's the ZANU-PF people.
Let's get it from Chuma.
Yes.
Mm-hmm. So Chuma, Baba Chuma.
Yeah,
boy. Now people are saying, you know what, this kind of endorsement of a leader as being a candidate for a certain given election shows that ZANU-PF is not a democracy at all. It shows that there's a lot of dictatorship. And according to Shaba, this was done by the late Robert Mugabe during his time, you know. And now it is being done when Mr. Mnangagwa is in charge of ZANU-PF. So he says all this is a big fuss. Can you respond to that?
Well, I would tell you that endorsing anybody is an act that is done by a clique of people. So it happened during President Mugabe's time and it's happening during President Mnangagwa's time. And really, I don't know why you are writing so much about it. I don't know why you are magnifying it so much now, because there's nothing sincere about it. If people say, look, we want to endorse so-and-so as our candidate for the next presidential election, it doesn't necessarily mean that it is going to be the federal score forever. Things can change. Like somebody said in that meeting that we endorsed President Mugabe, but just before we knew it, he was ousted in November, and in another candidate. So that's the democracy that we have as an organization. We are free enough to say we are endorsing this person. And if ever there is any change, we are then also free enough to make that change and say, no, we have changed our mind, now we're doing it. But for now, is that okay? We are content with the efforts that the current president, Emmerson Mnangagwa, is doing. He is definitely trying his best. He has tried to reinvent with everybody. He has tried to open up a space for everyone, although people will cricket on putting standards into those works. But as a party, we are saying we are happy with that. So it's a sign of saying, no, we are happy with the effort that this person is doing, and we are just hoping that everybody could see that and probably return that favor, and we'll probably be moving forward as a nation as well, not only as a party. So endorsing a candidate really must not be something that we are always going to start screaming and going to town about.
Thank you.
It's a personal choice within the party, and it can be changed for the food within the party if we so wish.
Thank you so much.
The thing is, we're happy with the president, we're happy with the status quo, and we're going to move in that direction. Simple.
Thank you, Mr. Chuma. Please do stay on the line. We have another caller, Simon Chitanda. Makadi Mkoma, Simon.
Hello.
Hey, Makadi Mkoma.
Ndiribo Makadi Zeng.
Ndirumpenyu matopinda mshurongwa murukupi.
Ndiri ku South Africa ujoke.
Johannesburg, South Africa.
Ya ungu bama.
Iri kunaya were mvura ikoko.
Hey, mvura yanaya week rose, but now inenge apera manjana.
Ya dzikira.
Ya.
Iri gai kunaya tirime munda. Tipe ipfungwa dzenyu pamusoro penyaya turukurukurai.
Ini panya ya Zimbabwe za nongwa za ndoda ungo itukwa. Ndi kungo kuvura ma industry. Wa tu kudzokeswa US dollar kusvika tava nemari iri stable, because yekugadzingo chinja mari timamwe hakune RTGS mangwana bondi zvadai zviboranzi kutaura izvi ndizvozvo. But okay, angari mane munhu achasina ma input maket takatarisa kuno kunyika kuna South Africa, vanhu vatorima vanoshanda vanotengana hupfu chichi vanhu vanorima vanhu vane mapurasi mupanzisizi. Sainini pfungwa dzangu ndezvekuti wakuvhura maindustry tiwe nemari yakadzikama, nekuti zvinongoitana na mukomedo wavo kuti vanongotengera vanhu mota chachichi. Kune nherera dzekutambura, vanhu vakuberekwa kuru vasina na mari, asina pekutangira, vari kutambura. Saka chokuona kwangu wakuvhura maindustry ndondopo kuti zviito zvirina.
Aiwa, tinotenda. Ndofunga ndo dzimwe nyaya dzichakurukurwa nezvadzo kumusangano wezanu-PF. Ndotonzwa kuti dingindira racho riri kutarisa idzo nyaya dzekurima, dzezviwanikwa, nyaya dzekubvura maindustry ikoko. Ndofunga ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutariswa nezvazvo. Thank you so much, Mukoma Simon.
Ndinotenda. Imwe chimwe chifuti chechipiri, kunyika kwedu kune madiamonds akawanda, kune goridhe rakawanda. Asi mari yacho inomboenda kupi? Marodhi akafa kuZimbabwe.
Okay. Thank you so much. Thank you so much. Mukoma Simon is calling from Johannesburg. He says what ZANU-PF should think of is opening up of industries, bring back the U.S. dollar until the local currency is stable. And he also talks of farming. He says in South Africa, many people don't have fields.
Yeah.
They just go into the shop, buy mealie meal and whatever they want because the farming is vibrant in South Africa. And also he talks of natural resources like diamonds and gold. He says those things should be committed to repairing roads, infrastructure and all that. But where is the money going? I think Mr. Magoo raised that issue before. Let me bring in Mr. Magoo. Mr. Magoo.
Yes,
I think you've heard what our callers were saying and also what Mr. Chuma is saying. Your thoughts?
Yeah, and the comment upon Sorosanya Kutwamunangagwa, because the measure to nominate for your candidates in 2023. It's barely 1 year after an election. In the election year 2018, Panama promised my Shinji Akaitwa Nangagwa. But it was means me, but you have to fail. Implement my promises. Party yao ya kuto manya ne campaign ya 2023. Ko implementation nuzo itwarili ni kana ni implementation mu
Fonenyu inenge iri kuti tsedze vamagure gaitona kuti nhare inenge inogadzikana richimbotora muteereri ramba yamuri parunhare tinzwe Gibbs, I think we have a caller.
Yes, status Stelly is abuyela kuva vamagure. Stelly, kunjani foni kona po?
Hey, ngiyaphila njani ba?
Siyaphila mfowethu. Akuphosela kona po isikhathi so esesingani sesijovile mpicha.
Okay, mfowethu. Yazi ngibona inkinga lapha kuli elizweni lethu lapha. Ubaba uMnangagwa lapha ekungeneni kwakhe lapha ubengenele ukuseva ilizwe leZimbabwe kakhulu. I think that was the first priority why engenile esikhundleni. So far I think ungathi use obsessed ngebandla lakhe nangamandla akhe lokubisela umbuso wakhe ngo-2020 kuZANU-PF instead of abheke ilizwe leZimbabwe okuyilo alingene laphambili kuyi-first priority. Ilizwe lisenkingeni kwamanje. Kumele alifake phambili ngaso sonke isikhathi. Siyabheka nje le zinto esezenzile njengamanje wabe busy ubhekene nemgwaqo ubhala amagama akhe. Kuyabonakalisa ukuthi indaba ye-priority lokuhlupha eZimbabwe. Laba bantu sekungathi baku-obsessed ngokunjani ngokubisela amandla abo kuphela embusweni, okugcina amandla abo embusweni beyibandla leZANU-PF instead of ukuqhubekisa ilizwe lethu siya phambili.
So ke wena ufisa ukuthi ngawenzani khona manje umongameli?
Umongameli kumele abheke inkinga lezi ezibhekane lelizwe kumanje. Kathesi odokotela basenkingeni ezibhedlela izinto kazihambi kuhle. Isimo somnotho asimanga kuhle kumanje. Abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe. Ayisiko ukuthi abantu bayajabula ngaphandle kwamazwe. Kodwa kabala option. Ilizwe kalihambe phambili. Inkinga zelizwe kazihambe phambili. UZANU-PF bazokhampeyina isikhathi sesikhona ilizwe selihleli kahle. Ukuze bakhone ukuyina amavoti abantu. Uma befuna ukuyina amavoti abantu. Kodwa kwamanje ababheke ilizwe.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu. Ungathini kusasa Stelly? So that is Mr. Stelly. He says Mnangagwa was supposed to be in power in order to tackle problems that are being faced by the people. But he says now he is focusing on renaming streets and roads. He is focusing on contesting the 2023 presidential election. So they must stop campaigning for the next election and focus on what is affecting people.
Okay.
So he says basically even this endorsement and all that is not good at all.
Okay, I think Mr. Magoo is back online, and this time I think the line is clear. Mr. Magoo, maybe you can continue. Just put it in English for the benefit of our listeners and viewers. Yes.
Yeah, my point was that in barely 12 months ago, Zimbabwe had a general election. President Mnangagwa made several promises to address the health sector, power, no food security, many other things. But now already his supporters, his party, is already thinking of the 2023 election. No time for implementation, no question about fulfilling the electoral promises that were made in 2018. And I can bet my last dollar that when they meet in Goromonzi,
they are not going to ask him or hold him accountable for what he promised to the people of Zimbabwe. It will be scapegoating. It will be finding excuses, blaming the civil servants for being political, blaming the MDC for creating all the chaos in the country. And they will not hold him accountable because they are always in a permanent election mode. And that's how ZANU-PF has successfully destroyed Zimbabwe. It's because they only think about power and power retention, nothing about development. That's why this country is an abyss, because they don't talk about development. The development of the country is not a priority. The issue of the doctors who are not working and the nurses, and also the impact this has had on the Zimbabwean people. I don't know how many people are dying every day today because the hospitals are closed. That is not an agenda to ZANU-PF. The most important thing is, how do we retain power? And how do we use that power to enrich ourselves and not to develop the country? I really think they should be ashamed of the state in which Zimbabwe finds itself today.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Magoo. Please do stay on the line. We have a call at Namkoma Chris Barunare. Yeah, Baba. Taswera, Baba. Munokulu mafuti game.
Aiwa, ndina taura.
All right. Taura itinzwe.
Ndiri kuda kutaura mairirano nezvemusangano wavari kutaura kuti vari kudaita musangano. Tindi zvinhu zvakanyanya kukosha munyika yedu. Dai vanyanya kutarisa muchipatara muchina madhokita zvese, vanhu vari kutambura, vari kurwara vari kusvika pakungofa pasina vanobatsira, ivo vari kurwa nezvekuita misangano isina musoro vachitadza kutaura kusimika mashatiro ayaita. Aipindi dai vatonge vataura maererano nekugadzirisa zvinhu kuti zvifambe zvakanaka, nokuti vabereki vedu takutoshaya kuti tochitakura nevabereki rekubuda kuuya navo kuno kune dzimwe nyika kudai kokuti kunozoitawo mazimbabwe yakudai.
Asika mukoma, inini ndichingopindura hangu ndingori chipoko. Ndichipindura hangu, handisi kuti ndiri kutsigira ZANU-PF kana kuirova nemupini ayo. Handiti kune mapazi akasiyana siyana anonangana nemaministri, maministri ananga nezvipatara, vanoitawo zvezveupfumi, vanoitawo zvei. Kana mapazi iyoyo achiita basa ravo, zvingataisa here musangano weZANU-PF kuenderera mberi?
Ya, zvinokwanisa kuti zvibati musangano uende mberi, but zvinhu zvinovanyanya kukosha kuti vatange kutarisa zvinhu zvinoda vanhu, rushingi rwavanhu kunyanya, vaite zvinotarisira vanhu vasati vamboita misangano yavo, nokuti misangano vangaita asi vanenge vachitodzimbira zvironda pane zvimwe zvironda pane vanhu, because vanhu vangaungane vachitaura zvimwe zvisinei nezvokuti dai vanhu vararama sei, mari dzagadzirwa, because chakanyanya kushata mukati menyika yedu inhau dzatinoona isusu inyaya yekushayikwa kwemari, inyaya yekuti vanhu vehurumende, vanhu varimasivo sevandanyandi chikouku vachadzidzise havachaite sei. Saka ndozvindotambudziko ranyanya kushata ruda kutanga ragadziriswa vasati vatanga vamboita zvimwe zvisi zvari kuchiita izvi. I think vakatanga vagadzira kuti madhokuta aende kubasa ndochikamu chiri kuti icho chakanyanya kutarisa vanhu kuti dai vayamurwa nacho ichocho.
Thank you so much, Mukoma Chris. Muri kufona muri kupi?
Cape Town.
Cape Town, South Africa. Thank you so much. That's Mukoma Chris is in South Africa, Cape Town. He says, well, there's nothing wrong with ZANU-PF holding its annual people's conference, but what it should do first is to address immediate needs first before holding such a conference. And the needs are like making sure that hospitals are functioning, there are drugs in hospitals, and all the other requirements that people demand day by day.
Let's get back to Baba Ndlovu. Ungalithola njani ba?
Siyathona njani msakazi?
Hayi, sithone kakhulu. Ye, wena ulibona njani udaba lolu esikhuluma ngalo namhlanje? Yes, kuluma ngakhona kuke ukuthi ibandla lezano PF lilo mhlangano omkhulu eliwenza khona ngale Gromonzi we annual people's conference njalo ke nxa sekusikhangela kanye ngazani ibandla lelithi uMongameli Emmerson Mnangagwa ngozalimela kukhetho ka 2023 siyabona ukuthi kumele abanye sebe endosile Matabeleland ibulawayo ngobulawayo uzobuya le Midlands kuyazani sebe endosile bathi ngozabamela so ke konke konoko ke ungathini ngama chances be
lokho kubonisa ukuthi mhlambe ngendlela mina engibona ngakhona kungakukhona okushaya amanzi ngoba mase siyabheka ukhetho lesesekude okwamanje ukuthi singakhuluma ukuthi kungaqala ukuendoza ama candidate ka 2023 so ngicabanga ukuthi mhlambe kukhona bona abantu abakhona kwezani PF abakwazi ukwenzakala phakathi kwezani PF yikho nje ubona nje kusiba lento efana naleyo ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe ma kulo kulento ezovela mhlawumbe abayaziyo bona efihlekile engakaziwa abantu ukuthi mhlawumbe ukhona omunye mhlawumbe layo ongafuna ukuthi agaqelele leyo position ephethe ngumnangakho sokungenzeka ukuthi ubonakale kusenzeka into efana nalezo ngoba kebe kwezama khona ukuthi bahle babonise ukuthi no thina sihamba naye asihambi nawe yikho isikhathi esiningi ngalo zinto ezifana lezo kukhona nje ukushaya amanzi sizokuzwa kuzovela amadosi sizokuzwa
hayi siyakuzwa Ndlovu sibongile kakhulu ungathini lokusasa mfowethu
ngiyabonga nami
yes so according to Mr. Ndlovu he says there's something that is happening in ZANU-PF. It's not only that these are clear endorsements he says somehow maybe there's some kind of friction in the party so some people want to say obviously there's only one set of power, and that is Mr. Mnangagwa. That's his thoughts.
Let me go to our caller before we go to Mr. Chuma. We have Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Zipo Mkoma Jongara, Mkoma Gibbs, na Mkoma Mtunga, Mrisego.
Hai watu wa mwese wa penyu. Muri guta ripi zhiye ku South Africa?
Ku Rustenburg. Batu se neguna Mkoma atanga kufona aru kumasikeni.
Oh, Rustenburg.
Not West Coast.
Ah, okay. Tipe ufungwa zanyiba msoro penyu ya turu kuru kurai.
I endorse Zambia. Kana uri president uri president womunhu wese munyika akakuvhotera nasina kuvhotera manje sisi nyawo yemuzani ndekuti kupanicha akanozoguma akupanicha kuti nevamwe akavhotera ndozvinotozoshamisa asi kana uri president wakangofana kuti uri baba wevana vose mwana asingahwi nemwana anoteerera uri baba vavose
okay
saka ava zvauda kuita zvina zvinobva zvina punduso Mukoma Jonga Goromonzi ikoko vanongobvako kungonoungana vashi ini pamwe vanhu vanozoona vachienda kunosengwa nokuti vane zhara Yesu kunzi mukaona misanganiro kune nyika dzinenge dziri nani havanyanyi kutombotera zvepolitiki vachiendika kuzimbabwe nechete vanosenga vanhu vanobva kuchiredzi kuti vaende Goromonzi
vanodya
vanenge vachoda kunodya kurongana kuti vazhe nokuti vanhu vane zhara muzimbabwe
ndo nhengo dzavo zve hamene kana mama makateerera pataurwa navachuma kuti vakawanda vemumaguta vanonyanyoda kutsigira mapata anopikisa saka rutsigiro rwavo ruzhinji ruri kumaruwa ikoko saka vanhu ivavo kuti vakwanise kusvika kuGoromonzi vanofanira kutotakurwa vachiuyiswa kumusangano tinotenda zvikuru Mukoma Mambo maregai tipe mukana kuna vachuma timozwa vachipindura vachuma mbotipai mhinduro tinzwe neshona kuti zvataurwa izvi nezviri kutaurwa nevateereri vamwe vari kuchema kuti ZANU-PF iri kuungana munguva yekuti dai nyika yanga ichiendeswa mberi vata gore rinotorekedza kuita musangano tombotarisa matambudziko ari muzvipatara kushayikwa kwemishonga nzara yapinda munyika tonzwa kuti vanhu vanodarika 7 million vakatarisana nenzara hombe gore rino tipe ifungwa dzenyu acho.
Ndinotenda. Chinhu chinorwadza zvikurusa ndechekuti vanhu takutaura kunge nyaya yekuindoza vapresident vedu ndochinhu chagati chikunotaugwa kuboromonzi. Let me tell you right now kuti nyaya iyi ndeimwe yenyaya dzakawanda maresolutions akawanda ari kuiswa nemaprovinsi achaenda kunokurukurwa nawo kugoromonzi kukomplex kuya kuya. Akawanda chaizvo. Saka iyi ndeimwe yacho and it doesn't mean futi kuti ndeyo yakatonyatsokosha futi kufira dzimwe. Because vanhu chavakaunzisa nechokuti kushaikwa kwemishonga kuzvipatara kuri kuaffecta mamembers ezanu PF wo futi. Madokta kushaya kubasa kuri kuaffecta mamembers ezanu PF futi. Saka inyaya itori priority chaiyo chaiyo muzanu PF tichinyatsofunga kuti ko tegadzise kei wina sei nyaya inoiyi. Because ukatarisa ka. It's not kuti hurumende haisati yambotsva kuita anything about nyaya idzi. Nemusi weSaturday panapa takaona president vechisangana nema collaborators wana Chimbido kuHarare kuCity Sports Center vechitaura nyaya dzekuti aiwa kubvira izvezvo takutodzosera nyaya dzedzo dzinonzi nechirungu masubsidy zvinoita nehurumende kuti zvinhu zvireruke mumabasic commodities anoshandiswa nevanhu vese zvinhu zvinongofanana neupfu vana chingwa vana cooking oil vana sugar nezvinhu zvakadaro because vanga vatozoona kuti aiwa handi zvinhu zvokumirira mangwana saka ukati isusu tingotarisa za2023 chedhatitaka zvanhasi it cannot be true because as we are going we are fishing tiri kugadzira zvinogadzirika nhasi munowo ndosaka upfu hwakabviswa from $100 to $50 but ipo payakaita kudaro unobvaona umwe Satan chaiye akumhanya kunotenga upfu yavo hwese muzvitoro wobuda ipapo akutotengesa mumisika yedu iyi mitema iyi pamakona apa pamikoto nema80 bond but iye atenga nema50 bond mumuthing musupermarket umu uri kuzviitirei izvozvo. Then ipapo futi unobva wanzwa kwakushogwa zanupf kwakushogwa hurumende but hurumende yaita its part they've slashed prices for you kuti aiwa tikuona kuti apa takakanganisa apa because vamutuli pavakabvisa masubsidies yes vakavabvisa for whatever reason but president vakati chero wabvisa pashamari apa takukanya apa takukuwadza vanhu apa ngatidzosere zvinhu izvi kuita kuti tirerutse for ruzhinji vevanhu because vanhu ivava vari kusafa vanhu vezanu p f vanhu vembc vanhu vezimbabwe saka hurumende yatoriacta vere nzee but somebody somewhere akutokanya zvinhu zvacho izvozvo unotoshaya kuti manje toita sei kuti tivi nenyaya iyi because kune ane vanhu who are always thinking of evil vanongofunga kuti tochiuraya sei chinhu ichi chinhu ichi hachifanira kutombomuka kana but hurumende haingofungire mangwana inofunga even for today ndosaka ndati nini nyaya yekuindosa vapresident inongoratidza kuti isusu as a party we are focused. You might think kuti pamwe pane friction even pane friction so what isusu taa kuti aiwa tida kustabilize ship yedu because tinati kuna ship yedu izazostabilize then that way we can now focus on even better and more productive things but kana ship yedu tida kuroka then takutadza kufunga zvinhu zvatofanira kunge tichifunga saka tagadzisa pamusha pedu panapa then takutarisa kuti chienda but hatina kumira kugadzisa zvinhu zvinogadzirika. Madoctors aya aoffers vakawanda even one of our citizens vavasitaimasiwa vavakatova offer something but instead kuti vaone chakanaka neoffer
vakutoshoraa
thisis short term tadza kuti titi aiwa let's accept offer yastraimasiwa iyi maybe kana takusvika paend yacho apo tinogona kurenegotiata
ivo
vastraimasiwa vanogona kut.
Thank you, Mr. Chuma. Please do stay on the line. Gibbs, yes. We are now, I think, rushing to the final minutes of our show. But
yes, just
yes.
Now, Stan Love, Uti Bafuna nje, uwenza isiqiniseko sokuthi ama positions abo abe guaranteed. Abafuna ama surprises sokusondele ukhetho. As for rescuing Zimbabwe, asikhohlene ngakho lokho ngoba abantu laba bafuna nje ukuthi benze abakufunayo. nxa ubatshela ukuthi ulendlala bakutshela ukuthi la kudala eBhayibhelini kwakulendlala ngesikhathi iBhayibheli libhalwa babhala ukuthi kulendlala so ukuthi ucacile ukuthi they don't care for the people
of the people yeah I just wanted to read a quick statement a statement from the Department of Registrar General's Office and in fact it's from the government Home Affairs Minister Kazembe Kazembe has issued a statement and the statement is giving the department powers to deal with passports for those in the diaspora. Yeah, they are saying because of the problems the country is experiencing on the side of passports, Zimbabweans in the diaspora, they feel that they may need urgent care on that side. Mm-hmm. So they are saying the government has therefore authorized the department to charge $318 for passports in respect of those in the diaspora. The applications will be prioritized on urgent basis. Further details on the implementation of this decision are being worked out by the Civil Registry Department in consultation with other stakeholders. Saka mashoko achangobuda gurukota mukati menyika vakazembe kazembe vanyora statement yandaverenga chidimwi vachitaura nenyaya yematambudziko ari kusanganikwa nebazi kunyaya dzemapassport hanzi kune mapassport akawanda kubva gore rapera muna August anosvika 359,000 backdating from August 2018. Saka kuti vange vachikwanisa kubatsira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanofanange vaine mapassport ari valid nguva dzese. Hanzi vana veZimbabwe vari kunze kwenyika unenge vachibhadhara $318 kuti ukwanise kunge uchiwana passport nekukasika.
Iye njowetula lapa ngujonga ukuti uhulumende kuti nxa lifuna mapassport lise diaspora so amenti libhadhara 318 muntu munye ngamunye. So nxa ufuna ipassport nakho ke bayakhuluma. Singazi ukuthi likhona impepha lokuthi bayiprinte kumbaliko asazi khonapho nxa ukuthi singaphetha kuhlelo siye kubaba uMaguyu. So Mr. Maguyu, are you still on the line?
Yes, ndiripo.
Just briefly, when we're summing up here, just give us your take on what do you think ZANU-PF will come out with that will help the people of Zimbabwe. Just briefly.
Absolutely nothing will come out of that conference in terms of the people of Zimbabwe. It's very internal. It's about self-preservation. It's about abetting corruption, you know. So it's a gathering of people whose hearts are in the wrong place. I was going to expect that they are going to come up with something tangible about how to make our hospitals functional again so that they can save lives. But if you realize that they even went on to fire the doctors, instead of saying, let's talk together and find a solution, they fired them. That clearly tells you they don't care about the people. And it's how many weeks ever since this strike by doctors started. We are talking about 3 or so months now. Hundreds, thousands of people have died, and the leaders, they leave the country, they go and get treatment abroad. So that tells you that expecting anything from ZANU-PF, oh, my goodness, I don't know. You know, you can expect anything from anyone if you expect anything to come out of that conference.
Thank you. Thank you so much. Mr. Chuma, briefly, what are you going to come out with?
This conference is definitely going to come up with a lot of positives, and I hope one of the positives will be on implementation of resolutions that ZANU-PF comes up with from provincial structures going up. It's very unfair for anyone to want to then pile everything and judge us wrongly, especially when it comes to the issues of doctors. The government tried all its level best to negotiate, renegotiate, and do everything possible to have the doctors come back and resume duty, because we realize that people are suffering, and it's members of ZANU-PF as well that are suffering, that are affected. It's members of MDC, it's the Zimbabweans in general. So definitely, government never said on its laurels when it came to that issue. But the issue is that there was another hand that was playing games within this issue of the welfare of the doctors and the state of our hospitals and everything. And I wish that hand could be withdrawn and let these things be natural.
Thank you so much, Mr. Chuma.
There is no one going to be able to stay for 3 months without a salary.
Thank you, thank you, sir.
Be able to be affording to go to town and do demonstrations.
Thank you very much, Mr. Chuma. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Frye Makuu of the Center for Natural Resource Governance, and Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF Central Committee member. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, let's meet again next time.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you stay well. Until we meet again here on Studio 7 Live Talk.